Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Monday, December 24th, 2018. And this is Live Talk. I am Kip Stube.
And I'm Chanonoka Wande.
Tonight on Live Talk, we are talking about the festive season.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 meter wave frequency and on the 4930-6080 and 15460 kilohertz shortwave, Monday through Friday at 8 p.m.
On the internet, you can get us on voazimbabwe.com, voashona.com, and voandebele.com.
If you have just joined us tonight on Studio 7 Live Talk, we are talking about Christmas holidays.
Zimbabwe joins other nations tomorrow in celebrating Christmas. This comes at a time when some Zimbabweans say they cannot make ends meet due to the current harsh economic situation in the country.
Tell us what you are doing right now and what you'll be doing tomorrow.
Please note that we are live streaming this show right now on our Facebook pages, VOA Studio 7, VOA Shona, and VOA Ndebele.
And if you wish to join the show, phone us directly at this number, 001-202-619-2077, and we'll call you back. That number again, 001-202-619-2077. Yebokambe mahlabezulu linjani lapho elikhona kula ngapho ke endaweni esiyeneyo. Namhlanje sixoxa ngesikhathi sekhefu lekhisimusi. Kusasa phela ikhisimusi, siyakhumbula kudala kwakuthiwa ikhisimusi iqeda amadola. Kambe asakhona yini amadola ukuthi aqedwe kulezi nsuku kumbe ukuhamba njani? So silitshala le ngoma khonapho ukuthi sibe sonke khonapho ke simelele ilanga kumbe ngithi usuku lwekhisimusi. Kambe lithengeni njalo liyenzani khona manje? Baba wandi, kunjalo mfowethu.
Ndiripo ndiwe, makadini zvenyimi.
Nyapira mfowethu.
Zuva ramangwana rasvika kare. Tinhasi tirikuda kutarisa zuva ramangwana reChristmas kuti tione kuti vanhu vari kuritambira sei, chii chavari kuronga, vari kukwanisa here, nokuti kune vazhinji vari kugununʼuna vari kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika maererano nezvemari nekushekwa kwezvinhu zvinhu zvakawanda. Panguva iyo zuva reChristmas ririro rinowanzofara vanhu vachiungana, vachidya, vachinwa, vachifara nemhuri dzavo, asi vazhinji vari kuti aiwa gore rino iri zvinoita sezvakaoma. Saka toda kuti timbokurukura nezuva reChristmas iri tichikenzanisana namamwe makore apfuura. Tiudzei zvamuri kuita, tiudzei zvamuri kuronga nhasi namangwana pamusoro pekupemberera zuva iri. Asi ndoda kukuyeuchidzai zvekuti chirongwa ichi chiri kubuda live pa Facebook page yedu, VOA Studio 7, VOA Shona ne VOA Ndebele. Namba dzokutifonera i 001-202-619-2077.
Ye, kunjalo ke siyabona ku Facebook sokulo baba ke uLuke Ngwenya uti amhiye ngikhona bafowethu uzobuya ke ubakatidzani kuti salibonani Dube loWande. Kunjani bakatidzani khisimusi endle khona ngapho kuzobuya ke unhlanhla abahlangene Dube kunjani mfoka Mthembo siyabona tike lijahe likulu leli ke elikuhighlanders iBhoso ichila moya ye so ke sifisa ukuthi lizwe ukuthi silethulelani namhlanje kuthi asuntilina yini kuphela okumele kukhulume ake sibachayela ingoma phela sizwe ukuthi kambe kuhamba njani namhlanje kunjalo wandi
yeah.
So uthi sibachayela ingoma mzali menu. Can you sing a song?
Not as well as I used to do.
Did you ever sing?
In my heart, I do sing
a
lot.
So. I can tell, yes. Wonderful. So, guys, if you say that, it is Musenke, and Zimbabwe, one day, I want to say the one. Kiss Musenke.
Shuirai Christmas yakanaka tinozvedu kuti zvinhu zvakaoma apa naapo asi Christmas yakagara riri zuva rinoreva zvinhu zvakawanda kumhuri yeZimbabwe sezvo vazhinji vatendi vari vechiKristu munyika yeZimbabwe saka izuva rinokosha zvikuru uyezve kwete kungoti maererano nezvechitendero badzi asi kungoti inguva yekuti vanhu vanombozorora kumabasa vachigara pasi vachisangana nehama dzavo vachishanyirana nehama dzavo dzimwe dzinobva kure dzimwe dziri padyo asi vanenge vachiita zvinhu pamwe chete vachimbozorora vasati vagadzirira kudzokera zvekumabasa muvhiki inenge ichitevera saka toda kuti titaure nemi nhasi tinzwe pane pfungwa dzenyu maererano nenyaya yeKisimisi gore rino.
Yeah, I'm told that we've got our guest, Reverend Blessing Makwara, the Secretary General of the Evangelical Fellowship of Zimbabwe. Reverend Makwara, good evening and welcome to the program.
Thank you. Good evening. Good evening, Zimbabwe.
Good evening. Can you send out your Christmas greetings right now?
Oh, yes. It's a Merry Christmas to all the listeners. We are so excited that Christmas is not about Santa, it's not about Father Christmas, but Christmas is about the birth of the promised Messiah, the promised Savior. To those who believe, we know that we have got the King of Kings who is in our midst. He came to save us from our sins and to make us one more reconciled with the Father. So it's a very, very Merry Christmas to all that believe, even as we thank God for thus far He has taken us today.
And Christmas, is it to mark the birth of Jesus Christ or any other issue? Because there are some people who are saying it's not the day when Jesus was born.
For us, we are not fighting about the exact date, but what we are celebrating is the birth of the Son of God. There could be many academic debates, there could be many views where others also ascribe that there was another ritual happening which was pagan. But you see, if something happened at the same time, it does not take away the value of those that put the value to the same timing. So for us, we accord this opportunity that He was born, He came into the world, and because of that, today we are free from sin, we are free from the curse of sin, which is death, and we have been reconciled to our Creator, God the Father. So that is what we take from the Scriptures, and that's why we are also celebrating Christmas this year and this time.
Reverend Makwara, kana makatarisa zuva reChristmas, mukatarisa zvarinoreva makore ese aya kuvanhu vekuZimbabwe, zuva iri rinenge rapfuurira pakuva zuva rinei nezvechitendero rinoita sokuti izuva ragara riripo rokuunganidza mhuri pamwe chete kana makaritarisa zuva iri munofunga kuti rareva chinyi kusvika pari zvino kuvanhu vekuZimbabwe
ndozvimwe zvatinoonawo zvedu kuti ruzhinji rwevanhu kana vachiona Christmas vanenge vachiona iri nguva yekubva kumabasa nguva yekushanyirana asi chandinofarirawo patsika dzedu ndechekuti vanhu pavanenge vachishanyirana vanenge vachipanana zvipo zvipo izvi zvinotiratidza kuti pane kamurangariro karipo muvanhu kune chipo chikuru chatakapiwa namwari anova mwanakomana ishe Jesu Kristu saka tingadai tine vamwe vanofara vachienda kunodhakwa zvavo vamwe vachifarawo nenzira dzavo asi chatinoziva ndicho tukabvunza munhu wese mukufara kwake anoziva kuti Christmas inguva yakazarwa ishe Jesu saka tinoona kuti mukufamba kwenguva vamwe vanhu vanoda kuisawo kumwe kududzira pamazuva iwaya asi tinoramba tichiona kuti vazhinji iko zvino munyika vakaenda kumagungano eKisimusi kwavari kupembera chiprofita chakataurwa naIsaya mufunge kunya kufadza kwazvinoita Isaya akataura chiprofita makore 740 zvisati zvaitika pazvakazoitika takaona kuti inga Mwari akatendeka nesuwo nanhasi makore azopfuurawo 2000 ishe Jesu vauya panyika tichiri takabata ipapo. Saka zvinounza mufaro kuti kunyangwe zvimwe zvingaunzwe kunzi zvinzi ndo Christmas, asi chokwadi chacho choramba chiripo mazuva nemakore nemakore.
Reverend Makwara, I know you are in a hurry, but could you please stay with us for a little while? We are coming back to you in a few minutes.
Okay.
Thank you so much. Let's play a bit of music. Today we are playing any type of music, right?
Yes.
Listen to this. Ndi kakhulu ingoma emnandi kakhulu yethulwa ke limenemene lamntu aselitshayela nje okudibeneyo nje okuthiyeneyo okuthize. Sibone ke lapha ecingwane silobaba u-Ismail Hlabangane. Hlabangane, kunjani?
Ndiphila njani?
Ndiphila kakhulu. Kunjani lapha khona kona?
Hayi, khonoko nje ongatholi.
Ye, akusitshela ukuthi wena ubona njani usuku lwe-Christmas?
Andizoba.
Usuku lwe-Christmas ulubona njani? Kuba ngithi isikhathi se-Christmas kathesi.
Ngathi mina okwamanje nje ngathi khona angizukuba ku-Christmas ngoba ngisemsebenzini. Kodwa ke abantu abahambayo ku-Christmas ngibafisela u-Christmas omuhle. Nabanye ekhaya khona le kube no-Christmas omuhle, naloba nje sinyezwa nje umumo ukuthi khona isimo asikuba asisihle kuhle.
Wena uyabongaphi Hlabangane? Uyabongaphi wena? Wena uyabongaphi?
Mina ngise-Cape Town emsebenzini manje. So angizi kuphumelela ngiyefika ekhaya. Ngiyasebenza nje kuyaze kuyophela inyanga le msebenzi.
Aha. So akubingelela obangibingelelayo ubatshele ubatshela khona.
Ngiyabingelela, ngibingelela umama, nomama wengane zami nengane zami zonke, kunye nabafowethu mina ababe nesikhisimusi omuhle, abashayelayo abafowethu, abantu abashayele ngokuqaphele emgwaqweni, bakhangele izingozi, bathi uma sebekhaphele baphumule ukwenzela ukuthi bafike la bayakhona. Ngiyabonga.
Lathi sibonge kakhulu ke, ube nekhisimusi enhle noba nje uyakusebenza mfowethu, sibonge kakhulu. Yeah, so that is Mr. Ismail Hlabangane. You'll be working during Christmas. He says, well, he has heard that the situation is bad at home, but he's saying, good luck to everybody. Have a Merry Christmas.
Things seem to have changed quite a bit over the years with obligations, work commitments and things like that.
Yes.
It's not like it was, you know, in the earlier days where there was a lot of space to play around with so that families could really be together.
But essential services are always essential.
They are always
like
essential.
Mr. One Day is always on duty, right? Nurses are always on duty. Doctors are always on duty.
Yeah, we can't
all those kind of people.
We can't do without them.
Yes.
I want to go back to Reverend Makwara. Reverend, if you look Kalamakatarisa makisimisi mazhinji apfuura aya kuti anga ari makisimisi anofadza zvikuru, vanhu vachifara kunyange zvavo vachiremerwa, asi vaiti kana tasvika panguva yekrisimisi kuremerwa kwacho kwaita zvokunge kwava kushoma. Gore rino iri tiri kusangana tiri kuva vanhu vakawanda zvikuru vari kuti aiwa gore rino ranyanyisa kuvaremera. Munoona sekuti izvi zvingakanganisa chitenderero kwati kutenda kwavanhu kuremerwa kwavari kuitwa nenyaya dzezvemari. Munoona sekuti zvingapindira here kana kuti zvinopindira muchitendero chevanhu here mumakereke?
Na wengu tuku ona kuti wakawanda kusangani suraone suwa zekaru tuku ona kuti kisimusi yedu ye gwerino ya kasi ya naone maungu atambuta uratikati kutiba ni wafambe kuenda kumagunga na kasi ya na shana unge vayne mafuta ya kambisa unge uzekaru wako anita kutenga oma grosa rekuno upova wani ma Christmas box asiva zini kutiku kundikana nenda kukuti nika yedu ekonomi da na kumira zakanaka amara kwanza kunyanzo wanika kutenge zvakawanda zviriko saka tinozoona patinenge tichitungamirira makereke kuti varipo vamwe vabatikana pakutanga kuruza kutenda kwavo nenyaya yekuti humwe hadzina mari asi kunyange zvakadaro tinoramba tichingokurudzira shoko ramwari uri shoko ramwari rinotiudza kuti kutenda hakunei kuti unazvo here kana kuti hauna asi kutenda kuri panyaya yekuti mweya wako uri kudayira here nezvinotaura shoko ramwari saka tinoramba tichikurudzirana nenyika yose kuti kunyangwe mabhabha guku anozotaura achiri kunyange kumunda kwasabuda chibereko kunyange zvandaita zvikasaita asi ticharamba nichirumbidza mwari saka tinoramba tine tariro yekuti rimwe ramangwana nyika yedu ichaita zvakanaka asi hazviti tadze kurumbidza musiki nokuda kwechipo chake Jesu Kristu chaakatipa.
Is very clear about that, that the economic situation affects everybody, including the faithful. But still there is some resilience in people to fight on until things are straightened out. There is the belief that is the driving force behind a lot of people.
Now let's have music. Umatavere, uzama umatavere.
Chavire.
Ikizimusi figile. Chora kona.
Rakanangana nemi kwamaranda naika nasa ndisi kuda any sending passenger saka munhu wese ngagare pasi tichange kufamba ko imi mama makagogara pa passage ndati handisi kuda sending passenger indava
hai tajaila kedu ndauya nechinovo changu hatizvisoroni zvavanhurume vanhu kachi vanogara pasi
mubhazi garai pasi iti mama hakuna zverespect dzinzokumba idzi kwavo baba vakamira vakapfeka hovhorosi yeblue Chiruzi, what kind?
Moyo wangu wajumbuluka.
Kutwa ubaba ugqoke i bathi kumbe ibhulukwe ele blue eh. Moyo wangu wajumbuluka. Kutshoni wena? Moyo wangu wajumbuluka.
That was a first class entertainer. He played around with words and meanings and idioms and all sorts of things.
What's the meaning of that? Moyo wangu wajumbuluka.
You know, he feels like he's sick. He's feeling sick because of the tremors in the past.
In the past,
yeah. So you know, he feels a little bit sick, and he wants to, you know, to be sick.
Yes. Reverend Makwara, you still remember some of these times, you know, when Dr. Matavere, we used to call him Dr. Love, when he used to sing some of these songs, and everyone was almost happy. Can you give us a reflection of those old times, Reverend Makwara?
I think there are a lot of people who are doing Christmas. Young Iron Guayuti, Mlinga Mata Tender, Wayembeno, and Nevadiriki, Christmas. Saka Paulo, Christmas, no one can give up the Gaimbe, Abunyoan. But in Taizunga, Natal Muri, Sakawanda, no Zaparu, Zaka, Chingwacha, Uya, Masai, Nibata. Akaiswa Jim, akaiswa Doi, akaiswa ino anzi majarini. Akaiswa Raudi, saka ya, tunoziwa kuti pataita maundi, saka dai, wanane wakabuta.
And you still remember that jam, you know, wangune jam, so you eat a little of jam, and drink about 5 cups of tea with milk, tea of. No, those are the old times. Yeah. You still remember that?
I remember
that. Did your father buy you?
There was a lot of good spirit because you would make tea in these big buckets. Yeah. And you've got loaves and loaves of bread cut up in quarter pieces with jam on one side and margarine on the other. And anyone who passed by would, would be invited.
And you still remember,
you know, that it was a very, you know,
you
were
wearing
nice
khaki shorts.
Yes.
Well ironed.
Exactly. Exactly.
That was Christmas.
Yeah, that was Christmas.
Let's hear what some people are saying about Western Twin. First to Mazere, I'm an audio abo. Sizwe ukuthi bathini Christmas. Lalelani lizwe. Yeah, what bakhulupo.
Hayi hayi lapho emagwegwe kuzo zonke insizwa lapho ezikhona emagwegwe ngithi ngibe shabi ngeke sibuye thina this year kuthiwa akunamali kodwa ke la kumnandi siyayidlela kumnandi ngeke sibuye kodwa ekhaya kodwa sithi Christmas omuhle lapho eZimbabwe ezwa right.
Merry 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 Christmas ngiyalibingelela lonke elupane esigabeni sesihlahle. Ngithi sabona nako, sabona gogwami, sabona malumami, sasindisiwe uPhaisoni, uPeter Ngwenya, uMargaret Ngwenya. Ngithi ngiyalithanda lonke zihlobo zami.
Sabonani lonke ekhaya ngaselwavuyile ekhaya lapho ngisuka khona. Hayi mina ngisoze ukubuya ekhaya ngoba hey zimpilo zasekhaya ngeke ngikhone. Ngizosala ngilapha eGoli ambuye ekhaya. Ngifisela impilo enhle endala iChristmas enhle. Abahamba emgwaqweni lihambe kahle ngizobe ngifika lapho eliyabona emakhaya ngiyabona.
Ngithanda ukulisa ugogwami oseMorning Side, ugogwami oseSlow Music, ugogwami oseMatobo nalo ongumphoyisa. Anto wangu Vuyiso, ngikhulise noBeauty ngiyakhumbula, noMeli, noSuku, yonke nje ngiyakhumbula, themba lini.
Ngithi mina libe leChristmas enhle, ngifisela ufowethu uSabhebhu lo-Agripa ekhaya, onamfoti, sibazokomo, nabosibali olihle, nabantu abami, uNkosana nabonkosi yethu, oThabo, oThabisani, nosisi wami omdala uNasime, loWaru, loJabu, loWalesi umzukulu, ngithi lonke ngilifisela okuhle, bathi bakithi lapho edangabezi emlabhuti.
Yela 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 iwande asiyayidla sibilawo akunyikinyeke phela kanyikinyeka nje uzima mzana.
I don't think those days are ever going to come back.
Used to time, you know, time and all those kind of things. Sibona ke abantu abakhona lapha ke ku Facebook silo ubakajizani yesiyambona yakhuluma ukuthi eminyakeni ekhaya esontala besibhalisa izinkwa namadrink ezitolo eliza kuba lakho ngekhisimusi. Namhla abalakho konke lokhu akula sinkwa ezitolo, akula madrink kuyitololo, nothing. Ulizwe Ndlovu uthi Mthembo, mina ngisemsebenzini, I hope abasekhaya bazajabula even though isimo singekho right. Then uMusa Masibuko uthi litshona njani Dube, ye ngitshone kakhulu na unjani khona ngapho ke. Uthi umoya wokhisimusi siyawuzwa impela loba ikuzunzima elizweni. Ubagaya beziphinda njalo uthi khisimusi ngikhetha ukusebenza ngama-holidays ngoba kumele ngidinga ischool fees abantwana phela nama-inform. Then uzobuya uSenzo Mdlonga uthi Christmas isbo abantu nje abahleli kuhle, mina is just another day. What do we have there?
Yeah, pane vatitumira uma message akati wande. Paddington Tsandukwa anoti napi tapi yesun jam alongside ne stock margarine. Hayizvo ndo zvatakakura tichidya tichifara nehama nyangwe nevatoro haifurana pamba. Inguva yacho yakange yakanakawo, zvinhu zvichakareruka zvishoma. Pondiwa Charumbira anoti hapana Merry Christmas, vanhu vane zvara isingaiti kumusha. Izvi zvinosiririsa zvikuru nekuti zvasingafaniri kudaro. Nguva ino yanga chifanira kuva nguva yokufara, vanhu vakasununguka vachidya vachiita madiro. Asi tiwo pane zvinenge zvichinetsa munyikawo, tinoimba zvichagadzirisika. Mukudze muvi anoti Christmas kuZimbabwe hakuna. Nonitike anoti I'm watching you from South Africa. Pamwe chete na Faro Mlalazi anoti I'm watching you from Tanzania. Tinotenda chose kuti munotandarizana nesu. Donald Mamboma anoda kuti timufonere asi ari kutiwo Merry Christmas to all Zimbabweans. Tinotenda chose, tinoshuvira maZimbabweans ese mafaro akanaka kunyangwe hazvo zvinhu zvakaoma. Donald Mamboma azvikare anoti Christmas ingadai yakanakidza asi nekuda kweZANU PF zvadirwa jecha. Ndo mafungiro wayo hazvine hazvo tinovimba kuti zvinhu zvichanaka hamberi uku asi nhasi toda kuti titarisane nekrisimisi tichibatsirana tichisumudzirana pfungwa dzedu kuti tifare takasununguka nekuti zuva rekrisimisi pamusoro pekuva zuva rekusanganisa mhuri izuvavo rechitendero
zive swake imusic kancane siyabuya futhi kini khona ngapho lapha likhona lapha laphela lilanga lenu ye nakho ke umusic For those that have just joined us tonight on Studio 7 Live Talk, we are talking about Christmas holidays. We see that there are so many people that are following us right now on Facebook, and one of them is Riano Leathercrafts, who says, "Follow me right now, go to Ikamalami, Mutofara Wobe, Usniki Nambayaki, Konapake, who VOA in the Facebook page. Kuzo buya lobonga ni moyo la uti ye mkana ni mfonele, uti nse Zimbabwe, uswa kere la ino mboro zake. So ke, silete mwana kuti ya kolesa na perkona, lobonga ni kuzima, kutuwa siyawazi kuti kukwana nje kungani, ili ngabeli ya kwenza. Kuzo buya lomza chiyane uti, Happy Christmas to you all. Yes, ya kuzo usipi, uloba ni kuna po wande, sikuwa na foetu.
Mwana, koti numpemi, koti, ariku Johannesburg. Anonyora vachiti zvinhu zviri kunetsa kwese kwese kishimisi yokuno kujoni iri kuita kunge iri kudzika kubva zvandapinda muno zvasiyana nemakore apfuura izvo ndo zvatiri kuona kuchinjawo kwenguva nezvimwewo zvakawanda wanda zvinoita kuti zvinhu zvose izvi zvifambe nenzira yakadari asi hatifaniri ku netseka zvikuru tofanira kuramba takatarisa kwatinenge tichida kunanga kuti zvinhu zvigotifambirawo zvakanaka muri pahere parunhare
aiwa ndiripo
tiri kutaura nani
mutana Klaus and Mandizida
aha makadii kuvava Mandizida
tinofara makasibe
maronga chinyi pakrisimisi yatosvika kamangwana kwangu sara maawa mashomanana
Christmas hakuna takaigadzirira chaizvo tiri muno muSouth Africa muri right
muri kuSouth Africa
dambudziko chete riripo ndere kuti kumusha kwedu uku ndo kusina kunyatsomira zvakanaka zvokuti kune mamixed emotions dzekuti vanhu vari kufara at the same time they are still wondering kuti where are we going, where are we coming from and stuff. I think dai kwa kuri zvanzi zvakati nakei vanhu vaingofokasa nekunakidzwa neChristmas and stuff, but I think at the moment you know, when I run out, it was about those few, but I think majority is really in a big crisis. And,
say musina kuenda kumusha kuno faran nevamwe.
Ida angwa might have my different reasons because when I'm my angwa are kuno recently, so wakatenda wawo kumba I think last week, so tango ta ano since wabere wangu wari kuno ku is said we don't need to go there. Also looking at money finance kuti we can't afford to then you know go through another expense where abereki vangu vari kona and stuff.
Kunyange hazvo pane dambudziko remari ramuri kutaura mweya wekrisimisi uripo here sezvawakanga wachingogara wakaita
ndikangoti iko zvinezvi zvatisiyane nekuti asi remba zveriwo madays atatu kumusha back then waiti kana vakanzwa kuti mangwana 25 waitozuva kutoti it's Christmas, you know, the papa is that feeling yekuti zvirimu Christmas. And you know, it was more fun, it was more like, you know, zvinhu zvanzi a bit organized. Like now Christmas day harina kuchinja, we still have to go through like the same process yekurangarira zvaro kwajesu nofo kwajesu and stuff, you know, it's that spirit. But June nyaya yekuti vanhu vari kuenda through a lot at the moment. And you're looking at the economic crisis, looking at like my challenges in life in general. I think it's now destroying the morale of Christmas and the meaning of Christmas itself, because when I was seen as that, you know, vibe, Christmas Africa and all that, when you like now, I'm talking to my friends from South Africa, they work for other companies, they never got paid. And, you know, the thing is, you know what, if that had recombined Sandra Mitamango, I think things were going to be, you know, a bit reasonable. And now they can't even send money kumba and things like that. So there is a lot of mixed emotions, really, when it comes to the Angwana. It's just a matter of a couple of hours away. And some people don't really have plans with the, what are we going to do and all that. So it's really a mess. Yeah, it's really a mess.
Aiwa, tinotenda namashoko enyu vamandizvidza. Tinoimba mine mhuri yenyu, munofara henyu, uyezve muchata kisimisi yakanaka. Tinotenda zvikuru kuti tandadza kwamaita. Yes.
Aiwa, tatenda nesiwo. Basa renyu rinotenda zvikuru, hamuita basa rinofadza zvikuru.
Aiwa,
tinotenda. We wish time aramba muchingopusha kuti kwanze kuwana crowd namba ichifollower kuti maybe at some point government will hear my voices around and try to do the right thing. I think the more people that are through our social platforms, the better. I think maybe the world knows how to intervene and try and rescue.
Chicha Ramba, Chichie Zakudaro. Dwe, before you go to the next caller, I want to talk to Reverend Makwara. I know you are in a hurry, sir. But we are coming back to you now so that you can give your Christmas message to the people and to the faithful. We are coming back to you in a little while. Please, just keep on holding.
Yes, we are told that we've got a caller on the line, and that is Privy Tembi Ndlovu. Privy Ndlovu, kunja? Privy Tembi Ndlovu, yangis?
Yebo, nyadis.
Mara, kucha ilingo, mantombi. Lalela, lapingo, mare. Yeah, that's it.
All right.
Yeah. What is Pombe's word? Tembi, unkosikazi kumbe unkosazana?
Unkosikazi.
Hayi, unkosikazi Tembi Ndlovu, uyizwe njani ingoma le?
Hayi, zi right.
Uyamazi umuntu oyihlabela?
Hayi, no angimazi.
Ungagesa khonapho siza kuthumezela isiwitsi sogodo, ne?
Ah, manje ukuthi ngicabange kuzizini.
Nokulungile. Akukhulume ngokuthi ikhisimusi kume njani?
Hayi, ikhisimusi omide.
Njani imandlovu Miss Inkosazi Ndlovu?
Hayi, inkosi yadura ezitolo vela kuthengeki luti okunyakupho. Aso hayi, vele kunzima kakhulu, vele khona okokuqala yabungasebenzi yathenga ngani.
Usendaweni enjani khonapho lapho khona?
UseBulawayo.
O yebo, kuBulawayo vela akula akutholakali namanamnede ikokokola akusela kume njani ke?
Hayi, akula ikhona kuBlack Market kuphela.
Izaba ku black market ngalibi. Ngalibi.
Yeah, mikhona ndiba beyiwothe outside the country.
Yeah, madoda. So Isaac tengeke sidolo la.
Hayi, ayithengeki lapho ngathanda ne BPF. La kodwa vele iduri zine stores.
Yeah, madoda, kuzima eh?
Ah, kuzima kakhulu shem.
Akutsho nxa ugangela iChristmas yakudala leya kaTest akuqathanise ngisho.
Hayi, kathesi kumbi shem. I think so nje lithola kusasa sisidlalele nje.
Ye madoda, kudala wawusidlali ngesikhathi seChristmas.
Amarayisi, amasaladi, akwakumnandi.
La machicken into ezinjalo?
Ya, konke vele.
So kathesi tololo?
Kathesi akulalutho, akunzima shem.
Ye, faka ke ukhuluma ke labantu, ukhuluma ubingele labantu ofisi ubavingele.
Bengithanda ubingelela umama wami ulanga lo mntana ukhayili
mhm
lo kazi nam namathini
mhm
ya kwana lawo
kathi umdala ke ubaba Ndlovu ke ngiyambonela Ndlovu ngiyambonela Ndlovu ngithi umkhodli
samingelela kusasa
hayi no kuyazwakala mama yey so hayi iphosela ukugcina ke mama
hayi ukugcina kula ukuthi Christmas hayi nzima ngapha
yebo phela
ngingakuthumezela isithi zogodwe lini
no kulungile mama sibonge kakhulu ungajikela kusasa
All right,
yeah, that is Mrs. Privy Thembi Ndlovu. She says that things are very hard, and she says it's no longer like what Christmas used to be. So let's just play some bit of music so that, you know, music is something that makes people happy.
It loosens you up.
That's right. And even the heart, you know, becomes a bit softish. So let's have the music. That is some music from the Zimbabwean group saying Pagama. Let's see some of the people that actually sending one or two messages on Facebook. We've got Talita TC Dube who says, we have absolutely nothing to eat this Christmas. Elot Mandebele says, happy, happy Christmas to you all. I wish you the best Christmas this year. And then we've got another person, K. Makunda, says, you know, Dr. Love was our own legend. He should be in our Hall of Fame. He was awesome in his Shona language. He's talking about Paul Matavira, right?
Yeah.
And then we've got Danny. Danny says, wishing you guys all in Francistown in Botswana happy, happy Christmas and all Zimbabweans out there. Then K. Mukundu says, yeah, it's good to learn a lot from each other and let's enjoy wherever we can. Gabriel Paratsai and Elvis Mukasa are saying, phone us right now. They are on VOA Studio 7 English page. So remember that we are live streaming this show on VOA Studio 7, VOA Shona, and VOA Ndebele. And remember too that we are also on Twitter, Studio 7, VOA, and VOA Ndebele. I'll repeat that again. Studio 7, VOA, and VOA Ndebele. So we are Twitter and all over the show. Yes. What do we have there?
Well, yeah, tina kote ni arguchi wangwetato zitene ramuzimba toi wona mangwana ukada kufarisa unobatwa ni matsuozi. Ayayayayay. Saka wamaizo. Johnny Bongani, anoti happy Christmas to you. To you all, I wish I could be home here. I mean, in Arabic country, no holiday. It's a normal working day. Jimbo zinosiana, nezvitendero zvinosiana. But utonsukupa tsandukwa. The 25th used to be the final celebrations back then. It used to commence a week before. In this case, it is being celebrated in a different way. Ichokwadi zvinzvinoita zvichishanduka shanduka.
Yeah, I'm told we've got a caller, Donald Mamboma. Let's say, before we go to Mr. Donald Mamboma, because our Reverend says he wants to call. So, Reverend Makwara, can you say your last word, Minister of Religion?
Just want to remind the listeners that John 3 verse 16 says, for God so loved the world that he gave his only begotten son, so that whoever believes in him should not perish but have everlasting life. So we are celebrating salvation from death into eternity. We'll share my last word also, just noting that, you know, things are difficult, but the word of God gives us reassurance. If you read Romans chapter 8, it says that nothing shall separate us from the love of the Lord. Saka tingadai takaomerwa panyaya dzemari, nyaya dzeupfumi, asi hatisadze kuti tiwanane mukana nehama yekufara pamwe chete kumbondirana tichiziva kuti hakuna chichatiparadza kune rudo rwaMwari. Saka tinongokurudzirana kuti rudo rwaMwari rwakatiratidza
ngatiratidzanewo rudo sevana veZimbabwe nepashoma patinapo ipapo ngatiratidzanei rudo Mwari anoramba akatendeka nguva dzose zvichanaka tinoramba takadatira zuva racho iroro amen.
Yeah, maybe you can put that in English as well, just 1 minute in English.
Yeah, just to say, you know, things may be tough today, things may not be as we wanted to do or to have, but the word of God gives us assurance that nothing shall separate us from the love of God. We are hoping and waiting for a day where we will celebrate with money, with food, with everything we used to, but the time is coming. We should still remain hopeful that God loved us, and we must also learn to love each other. May God bless the listeners. May God bless the people of Zimbabwe.
Thank you so much, Reverend, and have a Merry Christmas.
Merry Christmas to you, my brother. Thank you for the opportunity.
Thank you so much, and bye-bye.
Thank you so much.
Yes, siyambonga lapho ke umfundisi ubesivalelisa sibili esithi Merry Christmas. Lathi siyamvalelisa umfundisi ngengoma usibonga ukuthi cha kancane imusic.
Amazinji taka yenda wakata taku kunda wakapa Zii, neti noti poneza tuchitiri Mari wenzi ni muziki, unongida
ii. Yes, we've got Donald Mamboma on the line. We're playing this song for Mfundisi and Mamboma. We've got Mamboma la.
Yeah, Mamboma, magadi niko.
Matanuno kana mkoma, ni jimkoma Gibbs, erika jimkoma.
Yeah, jimkoma Gibbs.
Kunjani mambo?
Merry Christmas.
Mazika, tinoimba kuti mimugere zvakanaka. Tinotenda chaizvo. Munoda kutibatsira kana kupawo mashoko enyu pamusoro pezuva guru iri. Tibatsire tinzwe kuti pfungwa dzenyu dziri papi.
Inofara semutereri mukuru wechirongwa chino. Handingangoti semuridzi wechirongwa kwete semutereri. Semuridzi wechirongwa.
Chokwadi.
Inofara. Kutaura pazuva rakadai newe nekuti mangwana ndo zuva rakazvarwa Jesu Kristu wedu achishoona nezotaura achiti ukama waigasa hunozadzwa nekuzha
hau
cheta munyika medu mukoma kana muchinzi hamuna madhiringi tinoziva tai ndaiva kumusha kara hakubva takangokurira kumusha nemi makakurira kumusha mukoma notendera neni Christmas raiva zuva rekuti nyange kuruzevha kupi nekupi kwamupino wasoto kakupi. Vanhu vaitoenda kumatownship after vapedza kumbozha zvavo vozoenda kumatownship inenge iri padhuze navo voenda kuzvitoro vachikwira vachimwa vanomwa doro vachimwa doro vanomwa madhirinki vachimwa madhirinki varedhio dzichirira dzidi but kana pachinzi doro riri kushayikwa kana pachinzi dhiringi riri kushayikwa Christmas zvingadi kuda kuita changu chitendero chechikristu but ndangotaura zviri generali mararamiro ataitaka zvatosiyana mugoma zvokuti kutownship vanhu vachamba redhio vachimwa doro vachinakigwa vachinakidza kunzi ha Christmas yanakidza asi nitaura zvokuti Christmas taijaivheta kuti taita nezvokuzha kana kuti aa takunoziva chaizvo vanhu vabva kumachechi vose vabva kumachechi vazoenda kumatownship vaizonopedzera zina iroro kutownship vachinakigwa muchingoonanawo sevanhu vanomwe vabva kuzirungu vamakapinayawo zvikoro hamuchisangana maka saka kana pakunzi dheuti haichakwanisi kubika doro mukoma kana kuti haichina mari yekuti ikwanise kuita madhiringi yekuti vanhu vamwe pachrismas krismas inolusa value mukoma
nyaya yedoro inokunetai maningi here
haineti but doro rinobatanidza vanhu tikaisa vachokwadi
rinobatanidza
vanhu pasina ndosaka ndichiona kana chero parufu kana wherever panoungana vanhu doro renge riripo bcause doro iunifying fact kana mukashaiva doroka hapana anonge achiziva kuti nhingi yangu aripo kana kuti bcause ise mwadoro mukoma like izvo zvindo kumadoro zvimuterere wenyu asi ndo kumadoro ndaenda asi tandida kutaura nechekuti inonga zvenge zvine kusiyana hazinoti ndaperawo ndikuno kurasenberg handina kwasaenda kumusha mukoma ndapinda mutauni ndikaona kuti
Taurang.
Mamaka Zarava, no. Lucky and lucky, Gorilla, the actual is Christine Dagabu Panaka of the club. My two reading Bavan, 1, 2, 3, 4, Mamsa, Vanova and Akumisha, but the one young in the world of Africa. Ming is Megakuchin, the vision of Matisma, Vanaka Sarana, and I'm joking that Sanga was saying I do reject him.
Hi.
Tatenda gumbo. Nevangwe ma producers enyu ari behind the scene atinga tida kuti vave ne Christmas yakanaka kuita basa rakanaka mpoma. Ah muti gonera.
Must stop quickly. It is crazy here, but thank you, Studio 7, for allowing us to reminisce. Then, however, there's a lot that needs to be done in life. Then I've got Elliot Mandebele, who says, 1 Timothy 1, verses 15 to 17. You know that? Do you know the verses?
Not
do you read the Bible?
Not all of them. Oh, yeah, I do. I do read, but not all of
what
them.
What is the shortest verse in the Bible?
No,
Okay, good. So, which means you don't read. So, there's been a good
number. We don't want to turn this program into a Bible study.
It's been a jealous kilometer. Now we have got a caller on the line here. He's making a special request, and the request is Mr. Wande. Tanonoka Wande should dance. Yela.
No,
I
used to be good, but right.
But
now,
you can shake, just shake, you know. So talk to the caller. Maybe he's got another request.
Hello, muri parnare rap.
Hello.
Magadi ne you?
Tukupa magadi.
Tukuta ora nani?
Ora
na mofu. Au. Ziri kufamba ze mofu.
It's one of the most beautiful Christmas in Zimbabwe.
Saka.
Saka
makaronga kutachini mangwana zvino zvakaoma kudaro. Munosora mchite chini mangwana.
Munosora yetu akomana saka kutandara nemhuriza.
Muri
izvozvo zvamakwanisa kuita zvinhu zvikuru nokuti mweya wacho ndiwo unoratidza kuti vanhu vanga vane chishuwo chekuita zvinhu zvakadari asi zvikatadza hazvo asi kungowana nguva yekumboita zvishomana naizvozvo muine mhuri chinhu chikuru chaizvo ichochocho saka musambonyatsonetseka izvo zvikuru chokwadi aiwa aiwa tatenda zvinhu zvaita zvinhu zvaita sezvachinja aiwa tinotenda namashoko enyu tinoimba kuti muchafara henyu nemhuri yenyu kunyange hazvo muchiti zvinhu zvakaoma asi tinoimba kuti muchawana nguva yekufara nokusekererawo papo napapo. So he's telling us that you know he wants to have a nice Christmas in spite of the difficulties that they are facing in the country, but he's upbeat and hopeful that he will enjoy his day in this, with his family tomorrow.
Keeping hope alive.
Keeping hope alive, definitely.
John Banda on VOA Studio 7 page, that is Facebook page, he says, awesome program, Merry Christmas. And then I've got K. Makunda who says, yeah, these are very trying times. He adds that, thank you, Reverend Makwara, for encouraging words. Pindo futhi sibuyele ngapha ke esindebeleni. Uriano Leather Crafts says, hey, bantu, cela imfonele. So asimdingeni uLeather Crafts lo, simzwe uyakhala, uyakhala uLeather Crafts. So uthi sibe sitaya ingoma ngapha ke sidinga uLeather Crafts. Yizo yizo.
Obheke manje, bonke abantu abasakhulumisana. Oh, big man, Jay. Bunga wanda was a cool man. Who shot the mother?
Kona lapha phela namhlanje silungisela ikhefu lekhisimusi. Sithi happy happy Christmas okumbe kutwa Merry Christmas. Aso happy Christmas eh? Mwana Merry.
Merry Christmas.
Ukuthi happy ngathi kutsho.
You know it's quite interesting.
Happy Merry.
Happy Merry. Same but
yeah.
You know you can't use them. You can't switch them.
Oh yebo.
No.
My God, 609.
You know it's Merry Happy New Year and Merry Christmas and Happy New Year.
Not Merry New Year.
Not Merry New Year and Happy Christmas.
Oh yeah, it's key one for it. Yeah, it's okay. It's not that far. Have a good one. Baba Wobe, kunja.
Hi, unamkilele linga lina.
Kisha pila kulu nga bwam kona Wobe kona.
Hey, mina mchetalani nse Cape Town.
Yes, it's a fucking disclaimer. Situ Wobe. There's no relationship whatsoever with our producer, Mike Wobe Moba. One man can't see a regal. So, who was married to Lapa is Uganda. So, Wobe, I was going to say that it's got to Christmas.
Oh, I mean, it's got to Christmas. I soon figure that I will be a cool, nothing cool. Yes, I said, I'm a car, there are car, isn't as manga as I was. Yep. Yebo ye uThixo usinikeze amathalenta njengabantwana beZimbabwe. Mina lapha nje wanalibala khona kwa libona uba ngilo Riano Leather Crafts as a small project which I'm trying to boost.
Yebo.
Yasepa sosisebenzela abanye abantu kunje umsebenzi isethi ukuvala esebenzileyo kube yikuphela komsebenzi nemali asizibhadalwanga.
Ye madoda. Hayi kuzalunga ngolunye usuku mfowethu. Yes, tell me, let's go on a banger.
Yeah, I intend to open the lena, Mama, me, Osaka, Kamana, Zimbabwe, my neck of a rabbit assembly, Wakates, a car, as you name. No Mama, Unati, Oman, Osaziso, Novaba, Unot, Ode, O Tatu, O Blessing Ode, Nomina, Omnawami, O Majame, Emashingo, O Tinatu Ode. Nomna wami ongumfana olandelayo ekuvaleni uThinobashe Hobe nabanye basembabingelelayo nezihlobo zami zonke ezinye engingazihambanga ngamagama bonke nabangane engikhule nabo ngithi babe nosuku oluhle kakhulu.
Ye, lawe kube njalo fowethu Baba Hobe, Merry Christmas.
Hayi, siyabonga sibili lemihlelo eliseli elisezena lona lisi hayi lesi angazi ukuthi ngobeke sithini because likubantu sihlanganisa sibili njengabantwana beZimbabwe. Ngibonga kakhulu okunye engikuzwayo sibili kuhlala ukukhulunywa khona lapho indlela elibambane ngayo e-America lapho. Hayi, ngathi e-South Africa senikhuluma iqiniso Zimbabwe singathi silahlele bonani kodwa manje sizozinye inhlelo elizenzayo lapho. Hayi, kube njena sibili kakhulu.
Awu boni nje wobe sibonge kakhulu ngathi thina kusasa baba.
Ya, nizame phela ukuqonqoshela la amanye amazwe ngapho. Hayi, mabake nokubambane kuzame ukwenziwa ama-projects wona ukuze siphile kakuhle, siphile singabathandanayo, singabe singesixoshanisa ngesixoxa kothisanayo emisebenzini langabe kungabi ngolwane odayi zibonele wedandoda watwatwat
baba. Thank you Mr. Hobe, bye-bye sir, sibonge kakhulu. Okay, bye-bye. Yes, simtshayela ingoma phela ubaba Hobe. Yes, simtshe ubhungu kancane. Umtande, umncome, love the person that you are supposed to love.
Yeah.
You know, good message there, right?
I'm very impressed by the spirit that people show.
Mm-hmm.
You can tell from the callers that we spoke to that one after another they talk about the hardships confronting them, economic hardships,
and they are still hopeful of something.
Very, very hopeful. Yeah. They are not, depressed at all.
Mm-hmm.
That is typical of Zimbabweans, I think.
Wonderful. Do you have any messages, Baba Wande?
My thing is frozen here, but
music.
You know, Bambo Joe. Nikisimisi acho ndi chango inzwane vamwe, but Randy Gara Bampa, he couldn't get away, so he's just at work.
Let's get some bit of music so that we just conclude our program.
Wow.
Yeah, unjalo, tell music kuna. Now I think we've come to the end of our program. We wish you a merry, merry Christmas and a prosperous 2019. Yeah, so sorry we're out of time. We have to leave it there. We thank our guest this evening, Reverend Blessed Makwara, Secretary General of the Evangelical Fellowship of Zimbabwe. That's a difficult word. Eh?
Evangelical?
Evangelical or Evangelical. It works the same way.
It works the
so
same way.
So, signing off with Kim Dube in Washington, D.C. Merry Christmas.
And I'm Jaruna Kawande. Please have a nice holiday. Until we meet again next time, goodbye and good night.